Izvi zvaziswa nemutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro mushure mokushanyira zvimwe zvipatara zvichange zvichirapa chirwere checovid-19 zvakaita separirenyatwa Wilkins neBeatrice Infectious Diseases Hospital. VaMangwiro avo vange vaine gurukota redunhu reHarare vaOliver Chidhau vati vari kufara chose negadziro iri kuitwa pachipatara cheparirenyatwa icho chichange chave chipatara chikuru chinorapa COVID-19 munyika yose. VaMangwiro vati pane zvinhu zvishomanana zvakatengwa kuSouth Africa zviri kusvika mukupera kwesvondo, uye svondo rinouya chipatara ichi chichange chave kutambira varwere veCOVID-19. Parirenyatwa ichange ine mibhedha 450 uye 29 inenge iri yeICU. Wilkins, iyo iri kurapa varwere veCOVID-19, ine mibhedha 51 chete, 5 iri yeICU. Kana ichinge yapera kugadzirwa, Beatrice ichange yave nemibhedha 10 iri yeICU. Dr. Mangwiro wati chinofadza ndechekuti kuparirenyatwa neWilkins, michina inobatsira varwere kufema kana kuti maventilators atoveko.
Tikupfuura kwataita paWilkins maanototaridzwa maventilator maaonaya, mavendira arimwe ana dhiregi aya. Parirenyatwa mavendira ariko. Saka mana chiremba vavamanzwa zvitaurwa uya kuti vakatoya vakatotarira sekuWilkins. Handiti maona taatinawo kuparirenyatwa vachitaura kuti izvaredhi, zvichitotaura kuti vazvinyatsotaridza kuti zvinhu zvedu zviri safe for them nemarwere vedu.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo chipatara chavo cheWilkins chave kukwanisa kurapa varwere veCOVID-19 vachiri kuda zvekushandisa zvakawanda.
Hatisati tane zvatoti zvakwana, pane zviripo zvekuti zvinoshandiswa. Mana chiremba vanoshandisa mavhendileta acho vakauya svondo rapera vakaona vakafara neariko acho. Asi sezvo tichiti panokwanisa kupinda vanhu 60 tinenge tichida kuramba tichiwedzera, saka hasati akwana.
Pavanhu 31 vakabatwa neCOVID-19, 15 vakarapwa paWilkins, uye pavana vakafa 2 vakafira pachipatara ichi. Pari zvino paWilkins pane murwere mumwe chete weCOVID-19 ari pachipatara ichi. Gurukota redunhu reHarare vaOliver Chidhau vati vangafara chose kana pakava nemibhedha inodarika churu yakamirira varwere veCOVID-19 chete mudunhu ravo.
Kana tikakwanisa kuwana excess of 1,000 zvingatibetsera, nekuti chirwere chacho hauzivi kuti unofunga kuti machikunda wozoona chakugirai pasi vanhu votanga kuparara. Saka tikawana over 1,000 beds, I think zvinogona kutibetsera seprovince.
Kunyange hazvo zvipatara zviri kugadzirwa kuti zvikwanise kurapa COVID-19, Dr. Mangwiro vati kana chirwere chikaparara zvakanyanya, vachashandisa nhandare dzenhabvu nemimwe mitambo nezvivakwa zvakaita semachechi kurapira varwere veCOVID-19. Zimbabwe senyika dzakawanda pasi rose yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kweutachiona hwecoronavhairasi uhwo hunokonzera chirwere cheCOVID-19. Kusvika pari zvino chirwere ichi, icho chakatanga kuChina gore rapera, chabata vanhu vanodarika mamiriyoni 4,400,000 ezviuru, uye chauraya vanhu vanodarika zviuru 200,000 nezvisere pasi rose. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Manguja.